Tinotenda zvikuru vaZulu nemubvunzo wenyu. Pari zvino mukuru wenyika, His Excellency Comrade Dr. E.D. Mnangagwa, vari kuRussia. Kune musangano weRussia neAfrica yese.
Sei rwendo urwu rwakakosha kuZimbabwe?
Rwendo urwu rwakatikoshera zvikuru senyika. Donzvo remukuru wenyika nderekundovandudza ukama hwedu seZimbabwe neRussia. Sezvamunoziva Russia ndeimwe nyika yakamira nesu munguva yehondo. Zvinhu zvakaoma Russia yanga inesu. Sezvamunoziva futi Russia inyika yokuti even nguva pari zvino tinodyidzana nayo kuzvikamu zvakawanda zveupfumi hwenyika.
Mungapa muenzaniso ipapa?
Zvinosanganisira vana mining, agriculture, mechanization, kwese uku tiri kuramba tichiindirira mberi tichidyidzana neRussia. Saka kuenda kwedu kuRussia, isu senyika tinotarisira kuti pachaita zvibvumirano zvakawanda zvetichandosainirana ikoko zvinovandudza ukama hwedu neRussia. Ndodonzvo ramurudza mukuru wenyika kuti vaende kuRussia, kwete vakangomirira chete Africa seumwe wemutungamiriri muAfrica. Aiwa, asi kuti chi? Vakamirira weZimbabwe senyika. So mukuru wenyika vaenda kundovandudza ukama weRussia neAfrica, kuvandudza ukama weRussia neZimbabwe.